Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 13/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanosarudza muzvare Abiona Mataranyika kuve mutungamiriri wekanzuro inomirira vadzidzi. Kanzuro yeguta reHarare inoti mwaka uno yakagadzirira zvakakwana kupisana nechirwere chekorera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musarudzo yakaitwa nezuro vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vakasarudza munhu wechikadzi kuve mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzi reStudent Representative Council. Muzvare Abiona Mataranyika akawana mavhoti zviuru zviviri zvine makumi mashanu negumi nerimwe kana kuti 2,511 achikunda vamwe vaviri avo vakawana mavhoti 1,100 ne 979 mavhoti. Aka ndiko kwekutanga vadzidzi vechikoro ichi vachisarudza munhukadzi kuti abate chigaro ichi. Tabata muzvare Mataranyika kuti tinzwe kuti wakazvikwanisa sei.
Rava rwuzendo rurefu tinosanganisira kushungurudzwa mungozidzo semudzimai unosangana nezvinhu zvakasiyana siyana kana uchida kuendawo pachinzvimbo chakakwira kudaro chajairira kunge chiri chinzvimbo chevanhu rume.
Makakunda nemavhoti akadini?
Ndaita 2,511 anga achinditevera angaine 1,100 nemumwe wacho angaine 979 saka ndanga ndakandika mberi ne 1,500 kudarika anga ari pazasi pangu.
Ndimi munhu wechidzimai wekutanga kuita president weUZT Student Representative Council. Makazviita sei izvi?
Ndichitanga kusva paUniversity ndakatongosvika ndiri vamwe vadzidzi vaya vaingofambidzana nezvirongwa zvekumirira kodzero dzevadzidzi. Saka vandaishandidzana navo vakatongoona kuti mwana uyu anogona kutidadisa pamberi apo. Ndokubva vazoita maelections avakaita tsarudzo dzavakaita dzekuti njana unofungidzira kuti angakwanisa kutitungamirira ndokunge ndokubva vandisarudza vakati ndigatimbosarudzawo munhu wechidzimai kuti ambotitungamirira tione kuti zvinofamba sei.
Vakanga vachikwikwidza vanga vari vakawanda zvakadii?
Vakanga vari vatatu.
Iko zvinoizvi Makunda mava imimi mutungamiriri weStudent Representative Council. Chinhu chokutanga chamunoda kuita muri panyanga chii?
Tinoto vana vechisikana vakwanisawo kupiwa zvinhu zveutsanana mudzimba dzavo dzavanogara mahara. Semapiro anongoitwa zvinhu zvekudzivirira kutapudzwa kweutachiwana mahara mudzimba dzavo dzavanogara. Tinongoda kupiwa madzimai avo nachipiwa mapedzo mahara. Ndezvinhu zvakakutanga. Saka tichange tichitsvaga maorganizations anokwanisawo kutibatsira kuti tigowana mapedzo akawanda kuitira kuti tigopawo vana vechisikana mumahostels avo vanogara.
Zvakatarisana nedzidzo paUniversity, chii chimwe chamunoda kuti dene magadzirisano kukurumidza?
Tinoda kugadzirisa malibrary medu. Tinoda kuti muwandewo makombyuta nemabhuku mamwe anenge achishota, uyezve nepakatenderedzawo pari kudzidzira vanadzidzi nemavanodzidzira kuti zvemagetsi zvinge zvichigadziriswa zvakanaka, nekuti mune vamwe vanodzidzira makilasi anenge asinatorina magetsi akaiswa zvakanaka.
Pazvirongwa zvese zvamunoda kuti dene magadzirisa muchazviita sei?
Izvi namba one chekutanga chandataura chemapedzo rakaita kutanga, tichatsvaga vakuru vanoita zvekutengesa mapedzo tondiwirana kuti tinganzwanana sei kuti pamwe ungatidzikisirewo then toronga kuti tindaite sekuti wane mari yekuti tikwanise kutendera vadzidzi kuti vakwanise kuwana mapedza izvi zvekuti makombiyuta nekugadzira zvakatanda dzanga tine pfungwa yekuti sezvo zvinhu zvaakudhura togona kusiyana netsika yekuti vana vechikoro vanochinjirwa maids avo avanoshandisa pesemester yese yese but tinogona kusaidza mari iyoyo togadzira mapermanent ids avanenge vachimushandisa akafanana mari iyoyo yavaisombisa parutivi kuti inge ichishanda kumaid koko toshandisa kuti tisimudzire zvinhu zvedu zvatinazvo pachikoro pano.
Kanzuri yenyu iyi ichabata sei nyaya dzezvematongero enyika? Muchapindira mune zvematongero enyu kwazvakadini?
Zvematongero enyika zvinoenderana manje. Hatiwanzomanikidza vana vechikoro kuti vange vachipindira nezvematongero enyika, asi sezvamunongoziva kuti ivo vana vechikoro vari kutozviona zvinhu zviri kuitika munyika ende vari kugununʼuna nazvo ende dzimwe dzenguva vanozogumisira vapindira muzvo. Asi neni kuboka kwangu kwandabva kwandavange ndichibva kuzinasa tinondokurudzira kuti vana vechikoro vave vanoonawo chekuita nezvematongerwo enyika kuti vaone kuti nyika yagadziriswawo vachiona kuti zvinhu zviri kuita kuti nyika yedu dzokere kumashure zvinhuwo futi zvinoafectawo ivo muzvidzidzo zvavo nemukurarama kwavo. Saka tinotokurudzirawo kuti vana vechikoro vange vainewo chekuitawo nezvematongerwo enyika.
Muzvare Abiona Mataranyika, tinoti makorokoto kuti makasarudzwa kuti muve mutungamiri weStudent Representative Council paUniversity of Zimbabwe. Makorokoto.
Aiwa, maita basa.
Mutungamiriri weUniversity of Zimbabwe Student Representative Council Muzvare Abiona Mataranyika ari parunhare kuHarare neStudio 7. Kanzuru yeguta reHarare inoti mwaka wekunaya kwemvura uno yakagadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere chekorera kuburikidza nekuumba makomiti achange achigadzira nekukasika masuweji anenge aputika, kuchenesa zvibhorani zvinowanisa mvura kuvagari uyewo kuwanisa vagari mapiritsi ekuchenesa mvura. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti guta ravo richiri mushishi yekutsvaga mari kubva kuhurumende yekuti rikwanise kutora mvura yakachena kubva kudhamu reManyame sezvo yemudhamu rechivero yasviba zvakanyanya. Guta reHarare rinogara richipinda mudambudziko rezvirwere zvemanyoka panonaya mvura. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMeya Gomba.
Pari zvino mvura yedu yatiri kupomba ishoma nekuti tiri mushishi yekutsvaga mari nekutaura nehurumende kuti tinge tichiwana mari yekutora mvura itsva inobva muna Manyame dam because iyi yemuna Lake Chivero yasviba yoda mari yakawanda kunga tichiigadzira. Tiri mushishiwo zvakare kutaura nevagari vedu vane zvikwereti kukanzo nekuti vamwe wacho vane zvikweretiwo ndo vanenge vachitadzisawo mvura yacho kuti ivane pepate kuti vabudise mari idzodzo kuti tikwanise kufambira mberi.
Pane nyayawo yekuti mvura yekunaya yemudenga yaakutanga kunaya, dambudziko rinombosangana nekanzuru idambudziko rezvirwere zvakaita sekorera nezvimwe zvakadaro, urongwa hupi hwamuinahwo hwekudzivirira zvinhu izvi?
Takagadzira yatinoti cholera elimination strategy inosanganisira kuchlorinate maboreholes, inosanganisira kuita rapid reaction team in terms of masuwa, inosanganisira kuti tikawana maresources panguva shomanana yatikutera tichange tichikwanisa kuti vanhu vedu vawane maaquatabs mamunicipal clinics. Asi zvizhinji zvinobva mukuti ivo vagari vari kusapotawo here makanzuro avo kuti anga achikwanisa kushanda. Pari zvino izvi ndo zvatingochema kwavari kuti musatarire kanzuro kuti iri kuitei imwe makagarira chikwereti pamba pamuruga. Kana ndichitaura nemi pari zvino izvi bhiri rinouyiwa nevagari kukanzuro rinosvika 1 billion, so vamwe vanhu vanenge vachitarisira kuti dai mvura yangoramba ichibuda chete ndisingabhadhare izvozvo hazvishande hazviwanikwi mashura pano pasi. Ngatingoti ivo chipleya roo yako chipleya yedu tobatsirana.
Rimwe dambudziko rinowanikwa nekanzuro munguva yekunaya kuvharwa kunenge kwaita nzira dzinofambisa mvura inenge yanaya kurasa mvura muguta reHarare. Matambudziko amuri kugadzirisa here? Tichiona kuti kazhinji vagari vanoti kwakanaya migwagwa inozara nemvura nekuti haina kwekuenda mvura iyi.
kuita matambudziko atakagadzirisa tine vanhu vari kuvhura madrain edu yatinoita drain clearance program takaitanga muna namanager imo tichizivisa kuti mvura ichanaya asi pane pamwe pekuti tinotadza kupagadzira nekuti vamwe vedu vanotora zvinhu vachizaza madrain aya zvoita kunga isisi tisina kuita basa. For example, vamwe vanorara imo mumadhireni saka vanonozaza magumbeze makadhibhokisi kunyange tazvigadzira izvozvo zvinonetsa kucontrol asi takaita purogiramu yatinofungidzira kuti madhireni zvedu anokwanisa kuhodha mvura. Zvimwewo zvinodhipenda nekuti mvura yacho yazowanda zvakadii ikazonaisisa zvakawandisisa even makirina dhireni zvakaita sei inongoramba ichijenga ichiwanda ichidzoka back kwayabva. So ayo matambudziko ayo matambudziko ati kufungidzira kuti mvura ikanaya zvine mwero tinokwanisa nge takazvigadzirisa izvo.
Meya weGutare Harare vaHerbert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Mutauriri weZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vati naShefarao vanoti vari kutambira nemufaro kunaya kwemvura kunzvimbo yeHwange National Park zvapa kuti mhuka dzemusango kunyanya nzou dzange dzofa nenzara dziwane chikafu nemvura yekunwa. Nzou dzinosvika mazana maviri dzange dzatofa nenzara. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaFarao.
Nhasi ndabva kuHwange kupark kwanga kuri kuratidza kuti kuri kutonaya kwakuchitonaya. Saka dambudziko rapera nekuti izvozvi mvura yanaya yatanga kunaya.
Kwakanaya mvura yakawanda here kuti dzinokwanisawo kuwana yekunwa kana kuti yanga iri shoma?
Mvura yatonaya. Kana mvura yanaya maecologist edu mascientist edu ndo zvavanga vari kungotarisira kuti mvura kana yanaya dambudziko rinobva rapera. Saka mvura yanaya dambudziko tinonasa kuti rapera.
Asi kwanga kwafa nzou ngani kusvika pari zvino?
Kwanga kwafa nzou dzingangosvika idzo mazana mairi.
Tichitarisawo kuti panga pachimbotaurwa mashoko ekuti dzinogona kuda kutanga kuendeswa kune dzimwe nzvimbo kuti dzikwanise kurarama, saka urongwa hwahwamira?
Even urongwa uhwo hwanga husingakwanisi kuitika izvozvo ende haukwanisi kuitika izvozvo nenyaya yekuti tatotanga zhizha saka mhuka hadzifambi kana zhizha ratotanga.
Ko kunzvimbo kwakaita sana Manapools kwamirawo sei?
Dambudziko iri rinokwanisa kumiswa chete kana patonaya mvura asi isusu chatatiperesa ndechekuti harisi dambudziko rakanyanya rekuti vanhu vangaita bembera nharo nekuti mhuka dzakandofanana nevanhu dzinokwanisa kundofa nekuti ukatarisa nzou dzacho dzapa 200 mazana mairi atiri kutaura tikaisa mapesendeji kana zvikamu zvinobva muzana i0.2% yenzou dzatinazvo. Ukafamba muHwange National Park nzou dzakawandisa zvokuti dziri kubereka dziri kuita vana. Matambudziko atitori nawo matambudziko ari kuwana nekurwisana pakati pevanhu nemhuka. Matambudziko ekuti vanhu vari kurayiwa vakawanda. Matambudziko ekuti mhuka idzi dziri kushayiwa chekudya nekuti dziri kupedza hapasisina kana chikafu kutaura kwatiri kuita. Miti yese dzinodonhedza dzinodi nekunyaya yekuti dzakawandisa. Vanhu vakatanga kugadzira paki yedi yeHwange National Park muruzivo rwavo vanga vaziva kuti mupaki munofanira kugara mune nzou dzingangoita idzo 15,000 asi izvizvi dzawandisa zvisingaiti. Saka vanhu zvinoenderana nekuti vanhu vanonga vanhu vanoita tsvakurudzo vanoona zvakakodzera kuti nzou dzatofanira kugara nadzo mupaki ingani zvinofanira kuita sei asi nenyaya yekuti kune vanhu vanoita kunge vasingachadi kunhuisa vanoona nezvetsvakurudzo vakafunda kuona kuti nzou dzatofanira kugara nadzo dzakawanda sei toita sei nazvo nekuti musango mune yavanoti survival species.
Saka mungati nzou dzamuHwange dzakawanda zvakadii kusvika pari zvino?
Dzakawanda zvokuti tikatarisa dzinofanira kugara muHwange i15,000 asi izvizvi tine pakati pe45,000 ne53,000.
Tiri kunzwawo kuti dzinenge dzanga dzaakunodya chikafu chemombe kunopinda mumisha umo patikagumisira kutaura vanhu 33 vainge vafa. Uwandu uyu hwawedzera here?
Pari zvino handisati ndarwa mumwe munhu orasurwa neupenyu nekuti zvinoitika ndezvekuti kana mvura yakuita ichinaya sezvizvi nzou hadzichafambi zvakanyanya kubuda madzinogara. Dzinozobuda futi kana vanhu vavarima zvinhu zvavo zvati kurei vakufambira asi pari zvino hatinyanyi kufamba dzakawanda neuwandu hwadzo kutsvaga mvura nekutsvaga chikafu.
Mutauriri weZimparks vatinashe Farao vange vari parunhare kuhwange neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mukronika mune nyaya yevanhu vatanhatu vakafa nezuro mangwanani mushure mokubonderana kwekombi yavo negonyeti panzira inoenda kwamaranda ichibva mumugwagwa wemasvingo nebike bridge. NewZimbabwe.com inoti hurumende yadzinga basa vamwe zvevana chiremba vanoita 95. Kusvika pari zvino hurumende yadzinga basa vana chiremba 296. ZimLive.com ine nyaya pamusoro pekuendeswa kuchipatara kuSouth Africa kwegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo kunoitwa operation. Yasvika nguva yenyu vateereri yeStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadiwa shamarari weStudio 7, ini ndini mai magundwane ndokutaura ndiri kuSouth Africa kuJoburg. Panyaya yehuori rokuitika muZimbabwe. Tichitarisa kuti hurumende yamunangagwa yakaronga kuti izvoni inoda kupedza huori, but handioni zvichishanda nokuti iyo hurumende yavamunangagwa ndiri kutoita huori. Saka handioni zvichibatsira nokuti izvoni vanhu vatori muhurumende vacho vanofanirwa kunge vachitokurudzira kuti uori ubiswe, vanhu vararame zvakanaka ndo vari kutoita huori, vari kuita bhizinesi nenyika. Saka chinhu chinonzi huori hachifi chakapera munyika yeZimbabwe. Even vakada kuti vanoda kugadzirisa, vanoda kubvisa vanhu vose vachibata vanhu vese vari kuita huori vachisunga. But chamunongoziva ndechekuchinyoka huori haizvirumi. Kana ivo vamunangagwa adha vaiziva vari kuita huori, not otherwise, but vari kutoita huori. Nyoka huori haizvirumi zvamunoziva imimi. Saka nyaya yehuori handioni iri nyaya inonzi ingapera. Corruption haifi yakapera muZimbabwe. Tinongofa tichitambura chete. Even vakaronga zvokuti tinoda kusunga vanoita huori, ndofunga aitoda kutotanga kusungwa wacho ndimunangagwa netimu rake kana asungwa otherwise zvinenge zviri nani, because timu irori ndori kutoita huori husingaiti. Hazvibatsiri, hazvishandi. Tatambura isu, tatambura. Unotosha izvoti dai zvaibvira zvokungoti unotosha kunetseka kuti izvoni madhara aya akamboitwa sei chaizvo chaizvo. Haana tsitsi here negeneration iri kukura iko zvinezvi? Haana tsitsi here nevana vadiki kuti vanorarama sei? Zvimwe zvinhu zvinobvisa vanhu pamberi pamwari. Serious, tanzwa tatambura isusu. Aiwa, ndinotenda hangu maita basa.
Tatambura nenhamo vakomana wee, kana chikafu kana chiimasvingo kongopiwa vari muruzevhu. Imi vakomana imi hona zvokuita nesu voonerera. Nyika yamunangarwa yaipa iyi, hatina chikafu, hatina chinyi, nherera dzotambura. Chitipai nyuzi dziri kuitika tiwe.
Suwari hwenyika munohuvanza hamubudi zvakanaka, nyange mukatiti tishandise nhamba ichitipindura. Hunouraya isu ivo vachingokora senguruve. Nemhaka yako vachongwabhiswa vasina mhosva. Ivo vakuru ndo vane mhosva dzakashatisisa.
Todawo munditsvagire henyu madhona, ndiri kurera nherera dzisina vabereki. Ndine koparetivhi yenherera, saka chikafu tiri kutotambura. Nhamo yacho haichaiti, ukatengesa todzingirigwa, mapurisa otora nemari.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. Mangwanani akanaka vateereri veStudio 7. Zita nditimwa game changer, ndiri paJHP. Mangwanani anhasi ndangoti farei nemubvunzo wabvunzwa nemukoma wangu wabvunzwa mubvunzo wekuti waiziti tichinzi mashoko yaana chokuita neStudio 7, asi tichikurudzirwa kuti titaurezve. Zvandifadza kuti tava namhinduro ipapo. Ichokwadi, tinotenda kuna mukoma vapindura mubvunzo iwoyo. Ndozobvapo ndobva ndapindawo panyaya yangu chaiyo yanhasi yandinoda kutaura. Inyaya yana SB Moyo, vatinonzwa vana Sivusiso Moyo. vatinenge tichinzwa kuti aunzwa muSouth Africa kuzorapiwa. Kana chiri chokwadi, zvinhu zvakadaro hatimbofaniri kuzvitendera, because vanosiya vadzinga madoctors ivo voenda kunze kunorapiwa. Kuvabereki vedu vasina mari vari kufira muzvipatara, kuhama dzedu dzisina mari dziri kufira muzvipatara zvavadzinga ivo madoctors, dzoita sei? Saka ndinokurudzira kuti vana veZimbabwe, kana chiri chokwadi chakadaro, ngatisimukei tirwise hondo iyi. Ihondo yedu tese, vese vari muSouth Africa. Kana chiri chokwadi kuti SB Moyo apinzwa muno muSouth Africa, ngatisimukei, ngatibatanei vana veZimbabwe, zvisinei nekuti uri weparty ipi, zvisinei nekuti uri weZANUPF, zvisinei nekuti uri weMDC, asi kungosimuka semwana weZimbabwe tirambe kuti ngaadzokere anorapa kuZimbabwe. Zvatakamboita pana Chiwenga zviya, ngaadzokere anorapa kuZimbabwe. Vana veZimbabwe ngatisimukei tirambe zvinhu zvakadaro, kusvika vadzosera madoctors pabasa. Kana vasingadi kudzosera madoctors pabasa, tine hama dziri kufa muzvipatara nhasi. Izvezvi kutaura kwandiri kuita kudai so, ukanosvika unoona Masvingo General Hospital, ukabva kunosvika unoona Parera Nyatwa, ukabva kusvika unoona Mpilo, unoona vanhu vachifa pasina madoctors, asi ivo vachifura vachinorapa kunze isi tozvitendera. Ngaenda vanorapa kunana China kure kwatisiri, noti muno mudhuzedhuze matiri muno, muno ngatiti no vana veZimbabwe, enough is enough. SB Moyo kuZimbabwe, ndatenda hangu.
Ya varume zvazvibetseri izvi, izvi ndo zvisingabetseri varume. Hapana kana chinombobetsera. Zita rangu nini Mupo Mhofu. Vazhinji vanondiziva nokuti DJ Mupo Mhofu. Hai zvazvibetseri izvi. Pane munhu akataura nezuro uya uya ari kuSouth Africa achiti zvanzi kuisa mari mubhengi zvakafanana nekutora ng'ombe woisa mugemu rine shumba. Unongozviziva kuti hapana chinobuda, ng'ombe yangu inodyiwa chete. Apa zvakangofanana varume, kungonoisa mari kubhengi zvakafanana. Kumbavha dzoga dzoga ndokunongoisa mari kubhengi. Hazvibetseri zvechero vakabudisa mari yakawanda sei. Kwaiye ari kungobudisa 1 biliyoni, ko 15 biliyoni iripi? Ngavatange vasecha 15 biliyoni zvevago. Kana vasecha 15 biliyoni tigo akobudisa zveimwe 1 biliyoni. Hao. Ko mindava muchida kungoitisa vamwe vanhu imwe varume miregai kudero. Kana makundikana makundikana, hapana anombokuti chibvai. Munongozvibvira moga kamakundikana, hapana chisingaperi varume. Handidi kunyeperai hao. Iko kuita kutoita gala yemasanction, nekuti kwanzi masanction abve. Ah, mambozvionera kupi izvo zviya zvamakaita zviya? Akahobvisiwa here kubvunza uku? Masanction acho akabvisiwa nani? Ah, modherera imi.
Komakati Pastor Joseph, ini nditwa mukoma bila kuti ndizvikutora ndiri kwabhazera kwagutu ndichida kungotaura nyaya yemari yeswa musirculation neZANUPF iyo, vachiti kwanzi tangowedzera mari kuti vanhu vawane zvavo access to cash pandomanyepawo. ZANUPF yawana mukanda wayo wakanakanaka wokuchinja mari yakanzi bond not into currency Zimbabwean dollars, kureva kuti zidhorara back to system. Because kamari kakakanzi bond not yakasina kunzi bond not, ende akasirika RTGS katombava kazi dollar nepuwa rate yakanako iyoyo kapinda musystem. Chokwadi chekutadzokera 2008 kamari kedu kakoramo kachitongodonha tichikaziva kuti kavamo kazi mudhola. Tavharwa kumeso, tabatwa kumeso, hatina kuinjekitwa mari kuti tiaccess to currency, but tainjekitwa new currency zim dollar. Totozviziva kuti ZANUPF yatibata kumeso patakatarisa. Tenda Joseph.
Mazuva ese aya mashoko evateereri veStudio 7 vari kupakasiyana-siyana vachitipa pfungwa dzavo haanei neStudio 7. Titumirei mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende mudunhu reKurdistan muIraq vanoti vari kutsvaga vanhu vechiyazidhi vanoita zviuru zvitatu vanofungidzirwa kuti vachiri vapenyu mushure mekugara senhapwa dzevarwi veIslamic State kwemakore anopfuura mashanu. Mumwedzi mishovanane yapfuura kwakawanikwa vanhu vanoita zana nemakumi mashanu. Sangano reUnited Nations razivisa kuti magariro emazana matatu ezviuru zvevanhu vakabanikidzwa kutiza misha yavo pamusoro pokurwisana mumatunhu eNorth Kivu neIturi kumabvazuva kweDR Congo kuri kuramba kuchipa pamusoro peurombo, kutyorwa kwekodzero dzavo uye kugara vasina anovachengetedza. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutungamiriri weAmerica vaJimmy Carter vanonzi vari nani mushure mokuitwa operation. Vakata vave nemakore makumi manomwe nemashanu. Vana chiremba vanoti vakata vange vachibuda ropa mumusoro padyo neuruzvi. Vakata vakadonha kaviri kese muna chivabvu uye masvondo mashomanana apfuura. Pavakadonha kekutanga vakatyoka ruoko vakaitwa operation paruoko urwu. Mwedzi wapera vakadonhazve kaviri vakasonwa masitichi gumi nemana. Pavakadonha kekupedzisira vakatyoka pfupa remuchiuno. Muna kurume vakata vakararamba kwenguva refu kupfuura vamwe vese vakamboita vatungamiriri veAmerica. Kubva zvavabva pautungamiri hweAmerica, vakata vanovaka dzimba dzesangano reHabitat for Humanity uye vachifundisa Sunday School kaviri pamwedzi muguta ravo Replains mudunhu reGeorgia. Achibatsirwa nomutsakabvu amakoma tuku. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanosarudza muzvare Abiona Mataranyika kuve mutungamiriri weStudent Representative Council. Kanzuro yeguta reHarare inoti mwaka uno yakagadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere chekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.